president vati wo pa pshanya kuvungu in the Midland ba yenda kuno kuno chema ba zvitwatira tika mboneni nguve he declared as a citizen and a champion for change. Vari kwadziwa zvikuru asi vanoti murekwa nguve izive kuti mwari vanavo mwari vanga vachi vanoziva zviri kuitika and vanoshuvira kuti dai zvichizoitika kuti nyika iwane rusununguko kuitira kuti upenyu hwamboneni husaite hwakangorasikira chisipo vasanganazve nemwana wamboneni anonzi Bonginkosi Nguve and vakataiwa ka mwana uyu dai akachengetwa namwari tichiramba tichiita basa raiitwa nababa.
Takamboona mhuri yekwaNgube ichinzi yakadzinga nhengo dzebato reCCC parufu vachitaura kuti vaNgube vanga vasiri nhengo yebato iri. Zvafamba sei nhasi kuti vachamisa vazotambirwa?
Aiwa zvamaonaka nyaya iyoyo hatisi kuziva kuti inobva kupi uye yanga yasangana nepichokwadi nechekutika vachamisa mutungamiri webato guru RCCC vanga vari kumairo ikoko kutaura kuno nhasi vachifamba neutungamiri nedzimwe nhengozve dzebato RCCC nenyaya yekuti Modeni aishandira kusunungurwa kwezimba